Hello.
Mati.
Hello.
Hello. Pamuri Papa, right?
Okay.
All right. Chatanga, you just hold on. Yeah, okay. Saka mungati tsananguro stare nyu here ne stare organization yenyu kana kuti company yenyu.
Saint Michael Gloria Zawe Busi. And our organization inonzi Glow Investment Private Limited. And our trading name is GI Glow. GI Glow Solar Involved.
All right. Saka munonzi muzvare here kana kuti amai?
Amai Musu, saka kuti muzvare gawe.
Imi moda kuti chanze ripi?
Busu.
Yeah, saka toti amai Busu, mukatitsana nguro kuti makafunga sei kutanga kambani yenyu iyi semunhu wechidzimai.
Chakanyanya ndimubva kutanga this business, tanga inyaya yekunesa kwemagesi. Nemvura muZimbabwe. So ndozvakatanga kuti muva kuti tichange business because in funny time I think it was in 2018-2019. Magesi akanga achinetsa zvisingaiti even nemvura yainetsa. So ndozvakaona muva kuti tichange business so that I could provide access to water and electricity.
Imi semudzimai munoona zviri nyore here kuti vanhu vakuremekedzei pamabasa amunenge muri kuita?
Zvinotinesei the environment yatiri nesociety yatiri vanhu havasati vazvinzwisisa kuti especially when you look at business ratiri rewater neeven neenergy. I business rakanyanyirwa nevanhu vechirume ifield yechirume saka zvinhu zvichiri kunetsa musociety kuti vanzwisise kuti izvinhu vakadzi ibasa ravanokwanisawo kuzoita.
Saka imi munozvigona sei kuti mukwanise kubhalansa kuita mudzimai kuchengeta mhuri nekuita zvakare mabhizimisi kune vamwewo madzimai vakateerera kunzoko zvinogoneka sei?
Chino chaunongoda ndeche you have to be able to manage your time. Sakafanana neni, I'm a business person, I'm a mother, and also I'm a mother to four children.
Ya, taurai neshona, taurai neshona, tanga izvenyu. Kuti munozvigona sei?
Alright, yeah, Shona inonisa kunyatsoita ora
yeyo. Aiwa, munoita muchipinza zvenchirungu but mostly Shona. Thank you.
Okay. Saka ini ndiri mudzimai, ane ndiri mudzimai akaroorwa. Ndine vana vangu 4. Saka semudzimai unofanha kungogona kuya kumanage zvinhu zvako. Ende chimwe chinhu chinonyanya batsira ndechekuti you should kudzidza kudelegeta kuti kumba unenge uine mubatsiri zvinhu kubasa haufanirwi kuti uda kuita zvinhu zvese wega. Unofanira kunge uchiisa vanhu on position like kuitira kuti usaite kunge unoita zvinhu zvese. I think chinonyanya ndibatsira is to be able to delegate.
Tiri panyaya iyoyi yekuti munoita mabasa ekuwanikwa muchichera mabhohoro nenyaya yesola iyoyi mukanyatsotitsananguriro kuti vane munopa maservices api kana kuti mune muchiita sei?
Okay, tinoita maservices emasolar systems. Tinoprovida masolar systems madomestic and both domestic and commercial solar systems. Tine avo vari kugara nzvimbo dzisina magesi zvachose kana kuti tine avo vari kunetsekana neload shedding yekuti magesi anongouya nguva pfupi obva aenda. Saka tinoofa masolar system anoshanda kunzvimbo dzisina magesi zvachose nekunzvimbo dzevanhu vanenge vachida kuita backup ende masolar systems edu ane matsaizi akasiyana siyana and they are affordable. Anoketa for all my customers. Anenga achingoda kungoshandisa kana kungoona ma TV nema light. Anogona kungotora the smallest package ine 600. Kana kuti mumwe wada kusumudza zvinhu zvakawanda like my fridges, my TV, my washing machine nezvimwe zvakadaro nema pump. Anenge achitorawo package inoenderana. Saka tinongoti tinoprovide masolar system anocater for domestic use, whatever chaunenge uchida kusumudza, and also ne macommercial systems muzvikoro, kumafarms for irrigation, we have all masolar systems. Then on the board drilling side, nema tine we've got my board drilling machine and nema water sighting machine. Saka my water sighting machine ndiwo mushini uya unotsvaga nzvimbo ine mvura. Saka isuse kambani taka invest in my German machine ekuti anotibatsira kunyatsotsvaga nzvimbo chaiyo ine mvura before tatanga kuchera nekuti chinhu chinorwadza munyaya dzeboard ndiri kumacustomer kuchera mvura, kuchera bore woshaya mvura. Saka tine mamachine anonyatsobatsira kutsvaga pane mvura, tatedza nobva tachera, tapedza kuchera tobva tatoisa mapumps acho anodhonza mvura zvese nematengi efull service, zvekuti kune vaya vanenge vachienda nzvimbo dzisina magesi kana kuti dzisina water reticulation, tiri shop one yekuti unotenga zvinhu zvako panzvimbo one ende zvinhu zvako zvinenge zvine waranti.
Vanenge vachida kushanda nemi kana kunzwa zvamunoita, munoshanda muri kunzvimbo dzipi ndedzipi uye zvemunobatika papi?
Tinoshanda tine mabhuranchi muHarare, Gweru neMutare. Ende nhamba dzedu dzatinobata tinokwanisa kubatwa panhamba dzinoti 0772652109. 0772652109.
Ya, pamanhamba manje itai kuti +263 in case vamwe vari kudiaspora vanonzwa nyaya yenyu vanogona kukufonerai. Saka itai zvakare nhamba dzenyu muchiti +263 77 chichichi mutaura.
Okay, +263 772 652 109. Kana kuti +263 715 244 713. Tadzokorora zvakare +263 715 243 774.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Thank you so much. Saka kana ndaigadzira ndinozokutumira ilink.
Alright, zvimwe zvandanga tichida kuti tiudze kuti vateereri ndezvekuti tinoita futi mapayment terms kune avo vanenge vachida kuchera, vanenge vachida kuisirwa masolar system asi mari yavo isina kukwana, unogona kubhadhara ozitipekuisira ozopedzisa hako kubhadhara asi uchitoshandisa solar system yako. Kumabhoho unogona futi kuita labor uchibhadhara mbijana mbijana kana mari yako yakwana, so uyatochera. Uyezve kana uri mucivil servant uri muno muzimbabwe uri mucivil servant unoita 0% deposit, unongofila mafomu totouya totodhila bhoho 0% deposit zvese nekumasola, tozotanga kubata mari
I can't wait. Aiwa, that's a good one. Aiwa, nishaisa somewhere pakati papa. Thank you so much.
All right.
Bye-bye.
All right. Thank you.
Okay. Kana munhu achida kuti aitirwe basa pachikwereti, munoita here izvi? Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Gloria Bususu vekambani yeG Solar and Boreholes. inozikanwa nekuti jigo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Buzuzu. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Buzuzu. Mungatitsananguriro kuti makafunga sei kutanga kambani iyi. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.